ndinoshandira kampani inonzi Intel inogadzira iyo pfungwa dzinopinda makombiyuta anonziwo pachirungu maCPU ndo zvatonyatsokuzivikanwa nazvo asi tinoita zvinhu zvakawanda zvokubatsira zvinofamba nomumhepo zvese zvavanoti ya indaneti saka zvose infrastructure yacho nesoftware inofambisa zvose zvamunonzwa izvozvizvi zveindaneti zvinogadzirwa neintel ikampani yavana makore anoita makumi mashanu amakore ichiita izvozvizvi zveyatingati iyo technology kana kuti zvinoita nezvemakombiyuta nezvimwe zvacho haiwa zvamafoni zvamaselfoni tini zvose navaya vana Facebook vanochengetedza zvesima messages iwavo vana vanonzi madata center anenge ana maseva kana kuti makombiyuta makuru anochengeta zvose izvozvo izvo saka ndiyo kampani yandinoshandira.
Ibasa ripi ramunee muchiita software product manager?
Izvozvi ndiri kushanda nezvokuratidza zvinhu zvinogadzirwa mumafactory zvinenge zvichifamba mumafactory muyamu kuti chakanaka here chakaipa. Saka zvandiri kushanda nazvo zvinenge zvina makamera anotarisa otora mufananidzo zvinhu zviri kugadzirwa mumafactory obva wazvozvitrena kuti zvinogona here kushandisa yainonzi AI ichiva iyo yatingati technology yamazuva ano inokwanisa kufunga kwainodzidziswa inobva yadzidza programu yacho kuti ichakanaka ichakaipa ichakanaka ichakaipa yobva yasuggesta maimprovements wokuti zviri kushanda here. Saka zvinhu zvinodiwa sitereki.
Vakawanda vari kuchema nayo AI vamhungu hanza yakutorera vanhu mabasa. Imi munoti
ndo zvinoitika pakauya motikari vaityaira mabhiza namadhongi vakati takutongerwa pabasa vatino zvamunoziva kuti chakwaidikanwa kuti wobva watora license yokudii yokuchaira motikari wobva wana rimwe basa. Saka ndo zviri kuitika iko zvino nokuti nyangwe AI yacho inodawo vanhu vanenge vachizoita mabasa ari kuchinja hongu. Saka iwe ukangogara nezvaunga uchiziva mamwe mabasa achashaikwa zveshuwa. Zvatiri kutaura izvozvo kuti kuna mafektori nyamwe mafektori edu isusu atinogadzirewo wamacpu hamusina vanhu vakawanda mungorina vanhu vanongomonita mameshini anongori marobots ari kufamba achiita but kuna vanhu vanodiwa kudini kutraina marobots. Saka AI yachowo inoda vanhu vanoitraina kuti iite asi zvaunowana paAI mabenefits acho atingataura akawandisa nokuti haungamiri uchiti aiwa hatingadi AI nokuti iri kutorera mabasa. Aiwa kwete, iwe munhu uchitodzidza zveAI nokuti ndipanyanda yekuchikorwa ndakudzidza AI ndakadzidza hangu zvamakombiyuta ndikadzidza zvebhizinesi ndakaita MBA kuikoko kwenyu kuwashington DC kuhoward uko nobva ndaita masters yecomputer information systems. Asi unoramba uchingodzidza pabasa ipapa unoramba uchidzidza ndokuti urambe uchidini uchiikanwa pabasa ukangogara kuti zvandadzidza ndizvozvo rinopera basa shuwa.
Tichitarisa iyo AI kana basa ramuri kuita nezvamunogadzira izvozvo kukambani kwenyu, zvinhu zvamungati here zvingashandawo munyika dzemuafrica kana kuti pachine nguva kuti zvinge zvichizoshandiswawo muafrica?
Kutaura chokwadi, tikatarisa zvakaita nyange macellphone nokutumirana vanhu mari ndo example yandingapa zvakava zvunhu zvakabatsira vanhu vemuafrica. Izvezvi ndinotumira mai vangu mari kumasvingoko mwedzi nomwedzi so mwana wakadzidziswa zvakanaka handiti. Saka ndinoshandisa technology yokutuma namaapp aripo. Saka ndizvozvivo neAI pane zvimwe zvatingagona kushandisa paAI kunyika dzedu zvingatibatsira kuti tisainda zvakaita vanhu vakawanda kutoita zvese zvese zvakaitika patechnology kuti titeerere sure. Pane zvimwe zvatinogona kushandisa.
Totarisawo imi sava mhungu ndeyatiwo mabasa amuri kuita ekubatsira kusimudzirawo vamwe
tine association yedu yamazimbabweans tinosangana around April 19 toita independence celebration. Saka inini hama yangu kuti sinozvonga izvozvo tobva tadya chikafu chedu chokumba masimbi maiko haiwa zvose zvose tobva tadya mbora mazondo. Saka tichidya tichifa vachisangana netobatsirana wo panenge paita nhamo. Saka ndozvimwe zvandinoita muno mukomini zvokubatsirana navamwe kuti ronge kuti tigare takabatana. Takabva tatangawo WhatsApp group yokuti tisangoita makuwo chete asi batsirane tina madhokotera vari munomu. Saka vakabva vapa ruzivo rwavo pa WhatsApp group iyoyo yomuphoenix. Kana kuti iye varume endai motariswa kune chinhu chinonzi prostate cancer chanesa. Saka vatema 1 in every 4 people vakaita prostate problems takatariswai utano hwenyu. Haiwa pane varume wedu uri kutenga dzimba achirendesa, saka unobva ataura neizvozvo kuti ini ndakatenga dzimba. Saka ndozvandakaita pano umwe unoita business wakaita factory yeAmazon. Saka unotaura kuti ndo zvazvinoitwa izvo dzidzisa vanhu vari muno vazimbabweans vari muno muphoenix. Toita mweyeye kuti akazoita matraki ake. Saka unotaura zvinofambirwa sokana kutenga matraki. Saka tiri kuzama kutsimudzirana uye tina mastudents anouya kuyunivhesiti iri kunoku inonzi Thunderbird University kuna vakawanda zvikuru vanodarika 20 vanobva kuZimbabwe. Saka vanouya nemhuri dzavo toti vabatsire kutsvaka zvikoro, vabatsirei kuti vangagara sei zvakanaka kunoku, zvamapepa zvokuti vagona kushanda uye pane zvimwe zvatingabatsirana here. Saka iroro gurupu iroro tinoorganisa nevamwe kuti tive neWhatsApp groups zvinobatsirana. Ndozvimwe zvatinoitawo izvozvo.